Environmental Management Agency, EMA, vanokurudzira kuti ngatichengetedze nharaunda yakachena. Ngatiregedze katsika kekurasira marara pese pese. EMA inoyambira munhu wese kuti imhosva ukawanikwa uchirasira marara pese pese. Rasirai marara mumabini kana nzvimbo dzakatarirwa kurasira marara chete. Vanofamba mumabhazi, mumakombi kana mudzimotikari, musarase marara nepamawindo. Onai kuti marasira marara mumabini ari mumabhazi kana makombi. Imhosva kune vemabhazi kana vemakombi vakawanikwa vasina mabini ekurasira marara mumota dzavo. Ngatishande pamwe kuchengetedza nharaunda yakachena. EMA, protecting the environment.
Chengetedzai nharaunda, igogara yakachena. Chengetedzai nharaunda, igogara yakachena. Marara pese pese kwete kwete, anotikokera zvirwere. Pese pese patinoshandira, vave nebhini kana gomba remarara. Madhorobha edu akanaka, kutongoipiswawo nemarara. Yakanakisisawo Zimbabwe, kutongoipiswawo nemarara. Zvimwe zvirwere tinozvikokera, nekugara tiri mumarara. Zvimwe zvirwere tinozvikokera, nekugara tiri mumarara. EMA yatingaivetsika, kurasira marara pakakodzera. Mabhini aripo akawandisisa, saka marara usakande pasi. Ngava mubhazi kana mukombi, usarasa marara nepahwindo. Kuda kutenda veEMA, dzidziso yavanotipa. Kuda kutenda veEMA, dzidziso yavanotipa. Vangave pamusha chaipo, vave nebhini kana gomba remarara. Vangave pachikoro chaipo, vave nebhini kana gomba remarara. Chengetedzai nharaunda, igogara yakachena.
EMA, protecting the environment.
The Environmental Management Agency, EMA, vari kukurudzira veruzhinji kuti sunungukai kuvabata maererano nezvamunofunga uye nemibvunzo yamungave nayo pamusoro pekuchengeteka kwezvakatipoteredza. Munokwanisa kubata veEnvironmental Management Agency panhare musingabhadhare, toll free number 0808-0028 kana paWhatsapp namba dzinoti 0779-565-707 uyezve paFacebook endai paEnvironmental Management Agency, pa Twitter endai pa @EMAEEP. Munokwanisa zvakare kushanyira mahofisi eEMA ari pedyo nemi. Shanda pako kuti nharaunda yedu ive yakachena, yakachengetedzeka uye iine utsanana.